Aiwa, atoda kutola nwazi ye zvipachena kuti uyu munhu haasi musangano wedu weZANU-PF. Kuno kuAmerica takarongeka, tine nhengo dzedu dzese tinodziziva. Hatina munhu akadaro. Chechipiri, toda kuti vanhu vazive zvakare kuti hapana asingazive kuti vanotungamirira mabasa emuZANU-PF, Comrade Robert Mpofu, ndiwo Secretary General chigaro chichakachinjwa musi uno unoyu. Vaimbod Secretary for Administration kwemakore takangochinja mazita chete, takati nepati yakarongeka inozivikanwa kuti vabati vechigaro ndivanani. Saka aya mahume nezvemugoti matsuro hatizvitedzeri zvevanhu vanoita misarinyai.
Takaonawo tsamba iyo yavakanyora ichiendeswa kuparamende kuti yakatambirwa yakateswa chidhindo chekuparamende. Munoona paramende ichitorawo matanho here?
Aiwa, hationi pachidiwa matanho apa. Chekutanga ndechekuti hatina chokwadi chekuti tsamba iyi yakasvitswa zviri pamurao kuparamende, nekuti kufeferesa kwatakaita nezuro tiri kunzwa sekuti vanefanange vakatambira tsamba yacho vari kuti havana kuiona. Chechipiri, vamujenda vanova ivo mutauriri wedare reparamende hapana asingazive kuti vatori nhengo yedu kumusangano weZANU-PF. Zvasiyana nemamwe mapato ane vanhu vane zvigaro vasingazivikanwe kuti ndivana. Ikoko ndokunogona kuti munhu anongonyuka achiti ndiri acting this acting that, o ndine chigaro chakati, nekuti hapana anoziva kuti ane chigaro chaicho kumusangano yakaita sana CCDN.
Takaona pakaitwa tsamba dzemhando iyoyi nerebato reCCC pakabva pakurumbidza kutomiswa vanhu nezvimwe zvakawanda wanda. Hamufungi kuti vanofanira kuitawo izvozvo here pakadai apa?
Aiwa, toda kuti vanhu vatereri vazive kuti pamutemo wongu mutauriri wedare vanosungirwa kuti kana vachinge vatambira tsamba dzichibva kumusangano unenge wakaisa vanhu muparamende uchiti wabvisa vanhu ivavo, vanofanira kungofasiliteta kufatira, zvinoreva kuti vanofanira kutevedzera mutemo vachitaurira mukuru wenyika nebato reZEC reZimbabwe Electoral Commission kuti kuno kwaita vakanzi, vanhu havadhingwa nemusangano wavo. Zvino izvozvi tinoona zvakaitira kuCEC, nokuti kuCEC hapana anoziva kuti chigaro chaicho chakati ndiani. Vanhu vacho havazivikanwi. Saka vamudenda havaigona kuramba nekuti havazivi kuti ane chigaro chipi ndiani. Saka zvingatoshandisa kuti ivo vari nhengo yeZANU-PF inotova Politburo member vangatakira tsamba yemumwe munhu wavanotoziva kuti haasi mumusangano wavo, havatombomuzivi.